Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi uri muswe muvhuro gunyana 9/2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. United Nations yoita musangano wekodzero dzevanhu kuGeneva paine kurudziro yekuti hurumende dzepasi rino dziremekedze kodzero dzevanhu. Dandemutande reStarlink rotanga kushanda muZimbabwe. Vabereki voita chipatapata sezvo zvikoro zvave kuvhurwa mangwana. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano wechimakumi mashanu nenomwe wesangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reHuman Rights Commission riri pasi peUnited Nations kana kuti 57th United Nations Human Rights Council watanga nhasi muGeneva guta guru reSwitzerland. Komishina wekodzero dzevanhu musangano iri vaVolker Turk vachikurudzira dzihurumende pasi rose kuti dzitungamidze kodzero dzevanhu mumitemo nezviito zvadzo. Kurudziro iyi iri kuuya panguva iyo hurumende yeZimbabwe iri kupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu kuburikidza nekusunga-sunga vanoonekwa sevanoipikisa vachikandwa mumajeri vasingapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kana kutongwa nenguva. Kunyange hazvo Zimbabwe iri kunzi iri kutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya, haisi panyika dzinonzi dzichakurukurwa nezvadzo kumusangano uyu. Nyika dzemuAfrica dziri kutarisirwa kukurukurwa nezvadzo dzinosanganisira Democratic Republic of Congo, South Sudan neEritrea. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemutemo vaziyambi-ziyambi kuti tinzwe pamire hurumende pakurudziro yavateki iyi. Asi vanogara zvavo vachiramba kuti mutemo unotarisa kuti munhu abuda mumba mani. Zvimwe zvinonzi zvichakurukurwa kumusangano uyu zvinosanganisira nyaya dzekutyisidzirwa kwevanhu vanenge vachishandidzana neUnited Nations, kuchengetedzwa mumajeri pasina kutongwa, rusarura ganda, kutsakatiswa kwevanhu, kushanduka kwemamiriro ekunze, pamwe nemvura neutsanana. Musangano uyu unotarisirwa kupera musi wa11 gumi guru. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMarufu Mandewere kuti tinzwewo maonero avo.
Takusha zvikuru kuti hurumende pasi rose zvadzo zvikurudzirwe kuchengetedza kodzero dzevanhu, nekuti kodzero dzevanhu dzikasachengetedzwa tinoona kuti munyika munozopedzisira maita hondo, kuurayana nekubayana. Nenyaya yekuita zvekuchengetedza kodzero dzevanhu, kodzero dzii hatii dzikumbiri kuhurumende basa, kodzero dzii takazvarwa nadzo sekuzvarwa kwatakaitwa naMwari. Saka hurumende hazvifaniri kunge zvichityora kodzero idzi, bhikozi ikodzero dzatakapiwa kubva kukuzvarwa naMwari. Kurudziro iyi yakanaka chose.
Munoona here hurumende dzichizenge dzichiremekedza kurudziro iyi?
Dzimwe hurumende dzinoremekedza zvikuru nekukoshesa kodzero dzevanhu, asi hurumende zvakare munofanira kuziva kuti zviripo kuda kutorera vanhu kodzero dzavo. Saka tinoona kuti zviri kuitika mazuva ano hurumende dzakawanda kumuAfrica havasi kuda kuchengetedza kana kuremekedza kodzero dzevanhu. Saka kurudzire mitemo yavo yehurumende vaise kodzero dzevanhu, tinoona kuti chinhu chakanaka chose. Asi hurumende kazhinji hadzidzi zvekuremekedza kodzero dzevanhu, zvinenge zvisi zvakazvarwa nemunhu mumwe chete.
Tirikuona kuti kurudziro iyi pamwechete nemusangano zvirikuuya panguva iyo muZimbabwe manga muinewo kunyunyuta kwekuti kodzero dzevanhu dziri kutyorwa zvakanyanya. Zvii zvamungataurawo?
Zvechokwadi, Zimbabwe irikuratidza kuti nyaya dzekodzero hadzichaziri zvinokurembekedzwa nehurumende itsva nezvikuru chaya takaita mugore ra2017. Kubva ipapo nezvii zvatakuona iko zvine zvikodzero zvinenge zvamuna kutyorwa kudarika macherwo adzaiitwa tisati tava nehurumende. Nyaya yekodzero dzevanhu ndiyo chinhu chainyanya kudokwarirwa nevana veZimbabwe. Vakaisa kodzero dzakawanda kubumbiro remutemo, bati bumbiro iri rinenge riri kuzvinzwa, rinenge riri kuonekwa sebepa, asi iro richitaridza shumiro dzevana veZimbabwe. Saka ndinoona sekuti maichitiratidza zvinhu ikozvino anenge achiitei.
Vanga vari Gweta, tinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMarufu Mandevere vari parunare muHarare neStudio 7. Zimbabwe yave padande mutande rekambani yeSpaceX rinonzi Starlink, zvichireva kuti yave nyika yemuAfrica yechigumi neina. Dande mutande rinoshandisa satellite iri riri kumunyika dzakaita seRwanda, Mozambique, Kenya, Malawi, Zambia, Ghana nedzimwe. Vanhu vanokwanisa kutenga zvikwanisiro zvacho kana kuti Starlink kit nemadhora mazana maviri kana madhora mazana matatu nemakumi mashanu, vozopota vachibhadhara madhora makumi matatu kana madhora makumi mashanu pamwedzi vachishandisa dande mutande iri kusvikira pavadira. Mukusiya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weMedia Institute of Southern Africa Dr. Tabani Moyo.
Kuuya kwemadande mutande eStarlink kunogamuchirika zvikuru nekuti kuchaita kuti nzvimbo dzadzisina kunge dzakabatsirikana nemasaisai dzikwanise kuwanawo chekubata, uyezve zvinobetsera mukusimbisa mukufambisa kumashoko munyika zvakare nemuAfrica yose. Zvatisingazivi ndezvekuti zvichange zvichizodzikisa mutengo svika pakadii, but kuuya kwawo pachawo watobetsera nekuti mitengo yatisererei.
Kuti zvinyatsoshanda, muri kukurudzira hurumende kuti iite sei chaizvo? Vamoyo,
chatinokurudzira ndechekuti hurumende ichishandisa yatinoti yo Universal Services kuti vachiwedzera kugadzira infrastructure kana kuti zvinoshandiswa mukuitira kuti madande mutande asvike pasi rese, voenda kunzvimbo dzose dziri pasi rese kusvikira munhu umwe neumwe akwanisa kushandisa indaneti mudunhu rake.
Vanga vari mukuru weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe Dr. Tabani Moyo vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvikoro zviri kuvhurwa mangwana, varayiridzi vachiratidza kuti havana rimwero pakuti voenda kumabasa here kana kuti kwete. Mamwe masangano evarayiridzi akaita seAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ ari kuti nhengo dzavo hadzisi kuzodzokera kumabasa sezvo hurumende isati yagadzirisa zvichemo zvavo. Asi mamwe masangano anosanganisira reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA neProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ ari kuti nhengo dzavo dzichaenda kumabasa mangwana sezvo ari kuda kutanga apa mukana kunhaurirano dziri pakati pevashandi vehurumende nehurumende idzo dziri kutarisirwa kuitwa nemusi wechitatu. Ngatinzwei hurukuro yataita nemutauriri weZimta vari zvakare munyori mukuru wesangano iri vaGoodwill Taderera kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Nyaya iripo ndeyekuti isusu semusangano weZimbabwe Teachers Association tiri kuziva kuti hurumende iri kutidaidza kuti tikurukure. Tiri kusangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions. Saka tiri kuti toda kupa hurumende tambo refu tione kuti pane here zvavari kuuya nazvo.
Sei muri kutora danho iri vaTaderera?
Hatidi kuita serekodhi riya rakare uchariziva raiti kana ramarika raakungorira richidzokorora richingodzokorora sezvinoitwa nevamwe kuti vanenge vachingoti kana zvovhurwa voti hazvivhurwi kana zvovhurwa voti hazvivhurwi. But chinotinetsa ndechekuti tinozongoona varayiridzi vacho vachingoenda kumabasa vasingarege kurega kuenda kubasa. Saka hatidi kuti isusu tiite saizvozvo, toda kuratidza zvakare hurumende kuti aiwa takazvimirira kuti tigone kuti titaurirane tiburitse zvingabuda kana zviripo.
Saka munoona paine chinobuda here kunaurano dzamuri kutaura idzi?
Iyo hurumende dai yanga yakwanisawo yachiita kuti inyatsoongorora ione kuti zvechokwadi zvatiri kuwana izvo hasi nyatsoita maringe gedge gedge neizvo zvinoita kuti tirarame zvakanaka. Saka we don't want to sound like a broken record, saka we still haven't declared kuti izvo zvikoro hazvivhurwi, saka nokudaro zvikoro zvinovhurwa isu tichitaurirana.
Vanga vari munyori mukuru wesangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA waGoodwill Taderera vari parunhare neStudio 7. Ukuwo mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro, vanotiwo bazi ravo rinotarisira kuti zvikoro zvichavhurwa vana vachidzidza semazuva ose.
Sebazi reprimary nesecondary education chatinonyanya kuziva ndechekuti zvikoro zviri kuvhurwa musi wa10 Gunyana 2024 nomusi wechipiri, uye takatarisira kuti tinenge tiine varayiridzi vose vanenge varimo muzvikoro. Saka tiri kutotarisira kuti panovhugwa zvikoro musi wechipiri musi wa10 September 2024 havanenge varipo, nekuti maticha mazhinji ari kuuya achibatana nehurumende kuti tirambe tichipa dzidzo yemhando yepamusorosoro.
Vanga vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunare muHarare neStudio 7. Makambani eOld Mutual neNew Faces New Voices akabatana mukupera kwesvondo rapera nebazi rinoona nezvemadzimai mukudzidzisa madzimai ari mumabhizimusi akasiyana-siyana mabatirwo nemashandisirwo emari. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wemadzimai akapinda muchirongwa ichi, amai Sara Munondo, vanoti vakadzidza kuti mari inochengetwa sei mubhizinisi uye kuronga mashandisiro avanoita mari yavanowana.
Planning is very important and also impulse buying, zviya zvokuti uri munhu anongotenga tenga nezvisina basa nezvaungosina kuchatenga, saka zvinoda kuva neplanning again.
Amai Mavis Gumbo vekukariba vanotiwo vakadzidza kuti munhu anofanirwa kubvisa mari yekuchengeta asati ashandisa mari yaanenge awana.
Kana uchitanga kuda kuita business rako, mari yaunenge watanga wapiwa yeye unofanira kubvisa imwe kana kuti 5% woisa pasaidi, then imwe wohoda uchitengesa uchiwedzera kunenge yaunenge waisa pasaidi kuti uwane profit, uyeone kuti uri kushanda sei. Senini ndanga ndisingazviti izvozvo, nyaya yekuti ndaingotengesa njita here ndituma uti, saka manje nekuzodzidziswa kwandaita uku ndakutofanira tonotedzera izvozvo.
Amai Grace Tembo vanotengesa zvekudya kukadoma vanoti vakadzidza kuti mari inofanirwa kurongerwa kana kuti budget.
Kana kubudgeta mari yandinowana panguva iyoyo iri kugutana nemari yandinowana ehome month, tatengetenge zvinhu zvisina basa zvandisina kurongerwa.
Mukuru mubazi rezvemadzimai mudunhu remashonaland west vapatrick rangwani vanoti chirongwa chekudzidzisa madzimai munyaya dzezvemari chakanaka, nekuti ongororo yavo inoratidza kuti madzimai akawanda anenge asina ruzivo nezvemashandisirwo akanaka emari.
Business women edu mazhinji vanenge vasina ruzivo rwemashandisirwo emari, nekuda kwekuti nguva zhinji patinoenda tichinonoongorora mabasa avo avari kuita, unotoona kuti apa vakasaririra munyaya dzekuti mari inofanirwa kushandiswa sei.
Varangwani vanoti hurumende inofanirwa kutsigira madzimai zvakanyanya munyaya dzemabhizinisi.
Ngationei isu seministry kuti ana amai ava vane magaps up in terms of their business skills. Tatarisa kuti vane magaps akati naakati naakati, vobatsirwa through training like this training attributed to financial literacy. Mukaitarisa kuti iko zvino izvi the way they are doing it, they are actually involving these women practically mune zvinhu zvavanosangana nazvo really in life, in their life situations pavanenge vachirana mabhizinesi avo.
Mukuru wesangano reNew Faces New Voices munyika amai Ogadenga vanoti sangano ravo rinowana rutsigiro rwemari nezvimwe kusangano rakatangwa nevaimbo vemudzimai womutungamiri weMozambique Mushakabu Samora Mashel, amai Graca Mashel, re women in finance.
Bagiana Tangwana Grasha Michelle in South Africa and Dubaba branch into my countries are around them. So my Pan African countries is a part of this group. So So we now have a partnership with Ministry of Women's Affairs in the Reserve Bank in terms of one financial literacy.
Amai veenda vanoti vanobatsira madzimai anosvika zviuru gumi pagore munyaya dzemari sezvo madzimai ari iwa nemabhizinisi akawanda munyika.
Our target here is 10,000. That's what we want to try and reach. We try to develop it to go found out because my business is about one. But we put our line here as dinner because it's so much that should be done. This is a good thing. If you don't think it's going to be faster than a bank, I know about it than a man.
Mazimai anosvika mazana matatu kubva kumatunhu matiki kumashonya Land West akadzidziswa mabatiro pamwe nemashandisirwo anoitwa mari mumabhizinisi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi mashanu nevapfumbamwe vafa muNigeria mushure mekunge rori ranga rakatakura mafuta ekufambisa dzimotokari raputika mushure mekudhumana nerimwe rori ranga rakatakura vanhu nemombe. Izvi zvaitika mudunhu reNiger. Mukuru webazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu muUnited Nations vaVolker Turk vati zvakakosha kumisa hondo yemuGaza pamwe nekumisa hondo kupararira mudunhu reMiddle East. Vateki vati hondo ikatanga inoramba ichingoenderera mberi nekusingaperi ichiunza ruvengo mumadzinza. Israel nhasi yaenderera mberi ichirwisa Gaza nemuSyria. Mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vati vari kuzoenderera mberi nehondo iyi kusvika vakunda. America, Qatar neEgypt dziri kuedza kuumba chibvumirano cherunyararo. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa dziri kukurudzira veruzhinji kuti vanzwisise chirwere chepfungwa chedementia, dzichiti kunyange hazvo chirwere ichi chakawandira kuvanhu vakura, chinogona kubatawo kana vamwe vasati vachembera. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, mazvikokota munyaya dzezvirwere zvepfungwa mubazi rezveutano, Dr. Anesu Isabel Chinopere kwevati, chirwere chedementia kukuvara kwepfungwa kunoitika kwenguva yakareba.
Zvatinoona kazhinji kachona muzvirwere zvose zvedementia ndechekuti macells ebrain anenge achifa ende uye paanofa haabarwi matsva. Saka kurasikirwa kwemabrain cells uku kunoramba kuchiitika munguva yakati rebei. Kushikira pane rimwe zera rekuti maseus aunenge warasikirwa nao anyanya zvakadaro zvekuti takuona masymptoms anobatika.
Dr. Chinopere kwevati chirwere ichi chine mhando dzakasiyana siyana asi vachiti mhando inonyanyobata vanhu vakawanda ialzheimers. Chirwere ichi chinonzi chinonyanyo kubata vanenge vadarika makore makumi matanhatu ekuberekwa uye vanoonekwa nezvirasanganisira kukanganwa nekuti munhu anotadza kuita zvaaimbochiita kare.
Panenge pane hanganwa koitawo kurasika munzvimbo dzaunofanira kunge uchiziva. Koitawo zvakare ita dambudziko rekuronga kana planning muupenyu. Koita dambudziko zvakare rekuziva kuti ichi chinhu chinoita basa rechii kana kuti chinonzi chii. Tumwe zviratidzo zvatinoona kushanduka kwehunhu.
Imwe nyanzvi mune zveutano hwepfungwa vametsa monya mandevati pari zvino hakusati kwave nemishonga yekuti munhu akwanise kurakwa dementia. dementia, asi vachiti kana ikakurumidzirwa kune mishonga inoderedza uturu wechirwere ichi.
Tikakurumidza kuiona, pane mishonga inoita kuti kukuvara uku kusanyanyise kuramba kuchienderera mberi. Pane mishonga inodzora kana kuti inononotsa kukuvara kwenjere.
Vanyamande vati zvakakosha kuti vanhu vanochengeta vanhu vane chirwere chedementia vasavashoropodza vachiti vamwe vane chirwere ichi vanogona kurasika vobuda mumba kana usiku vasina kusimira, izvo zvinozoita kuti vamwe vanzi varoyi.
Kana kusimira chaiko havachaziva kuti ndasimira zvakanaka here kana kuti ndatosimira here. Kazhinji tinosangana nana mbuya nana sekuru vakarasika usiku takuti varoyi. Zvinhu zvatikuda kuti tinzwisise tibatsirane kuziva kuti kana munhu asvika panguva yakadaro anenge atokanganisika munjere dzake.
Vatiwo kunyange hazvo chirwere ichi chichinyanyooneka kuvanhu vakura, vave kuonawo chirwere ichi kune vemazera echidiki, zvikuru avo vanoshandisa zvinodhaka zvakadai sedoro, mbanje, mutoriro nezvimwewo zvavati zvinokanganisa uropi. Mumwe mufundisi vachirwira kodzero dzeutano, mufundisi Jeffrey Mjambilo, vati dzidziso yechirwere chedementia yakakosha zvikuru munyika kuitira kuti vanhu vanzwisise nezvechirwere ichi.
Takasamafundisi dzimwe nguva kana munhu otaura achidaro vamwe vanogona kuti onai akutaura nevanhu vakafa, saka vanogona kutanga kumunamatirira vasingazwisise kuti chirwere chedementia.
Dzimwe nyanzvi dzeutano hwepfungwa dzinotiwo avo vanochengeta vane chirwere chedementia vanodawo kubatsirwa nekutaurwa navo kana kuti counseling senzira yekuita kuti vasanyanya kufunganya, izvo zvinogona kuzokonzerawo kukanganisika kweuropi. Tsvakurudzo dzakaitwawo nedzimwe nyanzvi dzinoratidza kuti dambudziko guru riri muZimbabwe nderemukaha uri pakati pevanoziva nezvechirwere ichi nevasina ruzivo, zvinoita kuti varwere vabatwe nekunzwe kweruoko, uye tsika yechivanhu isingatambire urwere hwakadai zvinozoita kuti wese abatwa nacho anangwe uroyi. Sangano rinoona nezveutano pasi rese reWorld Health Organization rinoti chirwere chedementia chinokonzera kuti vakwegura vatadze kuzviitira zvinhu pachavo, uye sangano rinoti chirwere ichi ndicho chechinomwe kukonzera ndufu pasi rose. WHO inoti dementia chirwere chiri pachinhano chegumi nesere kana kuti 18 pazvirwere zviri kukonzera ndufu zvakanyanya muZimbabwe. Gwaro rakaburitswa neWHO muna 2020 rinoratidza kuti ndufu dzakakonzerwa neAlzheimer nedementia muZimbabwe dzakasvika pamazana manomwa nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 768. Ndakamirira Studio 7, ndini Rutendo Mawere.
Mangwana mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vari kutarisirwa kuita gakava kana kuti presidential debate nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump. Gakava rekutanga rakaburitswa paterevhizheni muAmerica uye rakaitwa muna 1960 pakati pavaJohn F. Kennedy navaRichard Nixon. Rimwe gakava regore rino rakaitwa muna chikumi pakati pavaTrump nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden. Asi gakava iri rakazomanikidza vaBiden kubuda musarudzo mumakwikwi esarudzo sezvo vakawanda vakati vairatidza kuti vakura uye havachakwanise kutungamira nyika. Izvi zvakapa kuti vaBiden vabude mudariro vachisiyira amai Harris. Gakava raamai Harris navaTrump richaitirwa kudunhu reFiladelphia. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDevry University kuOhio muzvinafundo Eliot Masocha kuti tinzwewo maonero avo.
Kwakamboita gakava pakati pavaDonald Trump navaJoe Biden, vaDonald Trump vakabuda vachinzi vahwina. Saka takatarisa gakava riri kuuya iri, tinoona kuti rakatarisiswa zvakawanda chaizvo pakati pavaviri ava, asi rasiyana nerakamubengera mboitwa pakati pa Biden na va Donald Trump nokuti va Kamala Harris vava vatsva zvekare tichatarisa vaviri ava tinoona kuti vasiyana
ndezvipi zvamunga anongedzera apa zvamunoti zvanyanya kusiyana
pavakavarivo vaBiden nava Donald Trump vakavari vanhu vamazera akada kunoedzana vari varume vese vari varungu vose ike zvine zvinoona kuti kwaano mudzimai unenge mudiki sachaizvo kuna vaTrump saka vaTrump vanofanira kusimba chaizvo tichatarisa zvekare isu dzidzo dzavo kuti mumwe ndigweta ramakoko tozoona isu kuti vaTrump zvekare havasi gweta ende vane dzimwe mhosva dzavari kupomerwa kumakoti uku saka zvakaita sokuti ko musungwa nomuchuchusi vanenge vachikakavadzana
zvinenge zvichitarisirwawo neveruzhinji ndezvipi mugakava iri
zvinotarisirwa mugakava iri zvakawanda zvizhinji zvacho zvinogara zvichingobuda mumakakava orudzi rworurwu kwamakore zvinosanganisira izvo nyaya dzoufumi hweAmerica kuti mapolicies avo vari vaviri ndaapi kunototarisira zvekare nyaya dzeimmigration vanhu vokunze vari muno muAmerica umu nekuborder kumasouthern border uku reAmerica zvinotarisirwa zvekare tigotarisira futi zvekare foreign policy inosanganisira iyo ukama hweAmerica nenyika dzokunze takatarisa isu hondo yeRussia neUkraine kuzoita hondo yeIsrael neHamas ikokoko kuchaita makwishi kuti ndezvipi zvaminazvo kupedza hondo idzi
titarisewo kuseri kwegakava zvinozomirawo sei kuenda mberi
kwatakuenda uko kwapera gakava iri kwava kwatinoti isu kwamvura yacheka makumbo kwatinenge tichinatsokuona kuti wabudirira padhibheti iri ndiani zvaita kuti abudirire zvacho ndezvipi zvii zvaachatora mudhibheti imomo akuenda nazvo kuvanhu kuti vamuvhotere
vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kwakare kuOhio naIvan Zininga weStudio 7. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Aiwa indoda kungotaura nyaya iri kunetsa iri mugango mazuva ano vanhu vanotaura vari worried nezvesucession yekuzana kuti ED achaenda here kana kuti haende haisi zvatofanwa kupedzera nguva kana tiri kuopposition nekuti oraitiko kana akati ndoenda munyika mava neassemblies of democracy saka kureva kuti isi murega kukwikwidza here kana kuvapikisa tagara totoziva iculture yavo yekusatevedzera constitution iculture yavo yokungozvigadza chinhu chakatokosha ndechekuti ndonguva ino yokuita regroup maopposition
Studio 7 tinokumbira kuti pamunoita nhaurwa dzese dzemukati menyika yeZimbabwe mumbobvunzawo vana zihambi zihambi vanayo vamunangagwa kuti vana veZimbabwe vakatadzei kuti ivo pavanopinda pazvigaro vakutora upfumu hwese huchienda kuChina cheZimbabwe chisari asina kana chinhu zvavari kuita izvo vakuita kumbunikidza vanhu kutonga neutsinyi hunotyisa hwekuti izvo zvikutonzi kwakwatataura ukwedu ndogona kutourawa asi hatina kuendera kuhondo takanana akadai takaendera kuhondo kuti nyika isumuke iende mberi
inhangu ndinoti kose imi vakomana vemi munonzi huya mutaure pastudio 7 pacho imi vakomana vemi vakomana vetriplec kose imi muchitenderera nyaya musingada kuudzawo nechokwadi ko munodi kungoudza vakomana vezano kuti timu yezano vana munangagwa kana vasingade kuti muzimbabwe muite opposition ngavataura chokwadi kuti isusu hatiti opposition muzimbabwe toda kumira tiri one party porega kuonesa vanhu kuita basa rekuvhota porega kurayirwa vanhu mahara kuiwo kokana vachiti tikuda opposition muzimbabwe kokana vakuponda vanhu vacho veopposition vachisunga vanhu vacho veopposition saka vakuda kukurudzana naniko nhani
oda vakumbonzwawo kuti avo vanozvitiva mavazavo munhu wakazvarwa namai kana kuti wakadii
tinotaura kuti matare haasi kupindurwa nezanupf isi tichiona matare zanupf iri yenu topinda kumatare mandeja tiri kuti ose mapurisa ose masoja ose ndezanupf hamuna mutemo muzimbabwe mutemo wose urikukondorwa nezanupf saka mavaza acho anoukura nguva dzose chii tinotinyangadza ngaasataura pastudio session kana asina nyaya unojairira kudya zvapfupi nekureba unodaro nokuti unodya zvaanamunangagwa varipo vari patafura vachimwa tivose vachitambudza ruzhinji rwezimbabwe vanhu vanosungwa vachipomerwa mhosva zvemutemo zvavo zvavanoisa zvigamba zvigamba zvetisingadi aneta navo vanhu vezanupf hachati
kazwai kazwai vashamariri vedu vose yestudio 7 ini ndiri muno Mount Darwin ndirikutaura tichimirira vanhu vese vanogara imomuno kuti tungamiri wedu uyo ari kutsanangura kuti 2030 achange achipo vanofanira kudzidza pamuonde nokuti zvavakaita izvozvo kupinda ipapo apo hazvisi zvokusarudzwa asi vakapinda paiginya
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 musakanganwa chirongwa chelive talk na8pm nhasi apo tiri kutarisa nyaya yekushaya simba kwedhora remunyika rezig uye kuvhurwa kwezvikoro mangwana anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndekusiyai muina Tabo Kanxube.
So who is it?